nerakana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura atirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC. Inosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina mbudzi 25, 2021. Makateerera kustudio 7 nepanyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inoti inotarisira kuti upfumi hwayo huchakura nezvikamu zvishanu nechidimbu kubva muzana kana kuti 5.5% gore rinouya. Madzimai anogara kuEpworth anotambira nemufaro nzvimbo dzekutengesera dzavakavakirwa nemasangano anobatsira pasi rose. Chikwata cheZimbabwe chemaLady Chevrons nasi charo America mutambo weICC Women's Cricket World Cup. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe inoti inotarisira kuti upfumi hwayo huchakura nezvikamu zvishanu nechidimbu kubva muzana kana kuti 5.5% gore rinouya uye ichashandisa mari nenzira dzinosimbaradza mari yemunyika. Izvi zvataurwa negurukota rezvemari vamutunube apo vatura urongwa hwemari yehurumende muparamende. Godwin Mangujika anochipanya inotevera.
Vachiparura budget muparamende nhasi, vanwe vati hurumende inotarisira kuunganidza 850.7 billion yemaRTGS uye ichashandisa 923 billion RTGS. Vati vanhu havafaniri kushushikana nekuti hurumende ichashandisa mari yakawanda kudarika mari yaichawana, vachiti vachashandisa dzimwe nzira kuti mari iyi ikwane.
Madam Speaker, ma'am, the 2022 budget financing requirement or deficit is projected to be at 76.5 billion Zimbabwe dollars, which will be financed through issuance of government securities, utilization of the country's SDR allocation, and external loan disbursements.
Vanwe vati vanotarisira kuwana rutsigiro rwemazana manomwe nemakumi matanhatu nemana emamiriyoni emadhora ekuAmerica 764 million dollars kubva kumasangano nenyika dzinopa rubatsiro. Vati kurima nekutengesa zvicherwa, kugadzira nekutengesa zvinhu kunze kwenyika ndizvo zvimwe zvichaita kuti nyika iwane mari. Bazi rezvekurima nedzidzo yepasi ndiyo awana mari dzakawandisa uye apiwa 124 billion RTGS. Vanwe vapa bazi reutano mabillion 111.7 MRTGS, vachiti vasara padiki diki kusvika pazvikamu gumi nezvishanu zvebudget rese, izvo zvinosungirwa nechisungo cheAbuja Declaration. Vanwe vapawo mari yakawanda kumaguta nemadhorobha vachiti anofanira kuvandudza mabasa ekupa vanhu mvura yakachena nekugadzira migwagwa kuti vanhu vagare zvakanaka. Kunyange hazvo mamwe makomishoni akazvimirira apiwa mari dziri pasi pebhiriyoni kana dziri pamusoro zvishoma. Zimbabwe Electoral Commission yapiwa maRTGS 11.6 billion sezvo pachitarisirwa kuitwa sarudzo dzemabai elections gore rinouya. Vanwe vatiwo vanoda kuti vashandi vagare zvakanaka, nekudaro vashandi vanotambira mari dziri pasi pe 30,000 RTGS havachabhadhara mutero. Vashandi vanohora mari iri pasi pe 100,000 RTGS vanowana bonus vasingabatirwi mutero. Vanwe vataura nzira dzakawanda dzekuunganidza mari dzinosanganisira kubata mutero paforja kuti mari yacho igoshandiswa kurapa zvirwere zvakaita segomarara. Izvi zvatambirwa nemufaro nevakawanda vanosanganisira sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode.
Levy yetobacco is a brilliant idea. Chasara kwandiri ndekuti ichachengetwa papi iyoyo levy mari yatorwa kumatobacco. Dai yaita zvakaita AIDS levy. AIDS levy yaibuda straight from Zimra ichienda ku National AIDS Council. So taiziva isusu kuti kana tisina kufara tinoenda kupi.
Asi Dr. Labode vachavana kufara nemari yapiwa kubazi rezveutano vachiti mari iyi ishoma kana pachitariswa kuti denda recovid 19 richipo. VaJohnson Maduku vanoenenge yekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo vati vafara nemari yapiwa kubazi rezvedzidzo vachiti zvichasimudzira dzidzo munyika.
Ndinoona kuti budget iri budget rakuda zvakanakisisa kunyanya kueducation. Zvitanzwa donzo rehurumende rekuti panofanira kuvakwa zvikoro zvinotosvika kuma 3000 zvichava boarding schools. Saka budget iri rakatinakira zvokuti tinoona kuti pachaita shanduko kunyanya nezvikoro nyange mamwe ma satellite angatinakira zvakanaka. Budget iri ne center way yataurwa kuti vana vanofanira kuti vawedzere. Saka budget iri tinoona kuti rakatinakira richabudisa pundutso.
Asi sachigaro wekomiti inoona nezvemhando dzemoto vaJoel Gabuza vati kunyange hazvo budget rakanaka chakakosha kuti mapazi ehurumende apiwe mari idzi. Vachiti kusvika pari zvino mapazi akawanda apiwa zvikamu makumi matatu chete kubva muzana zvemari dzebudget regore rino.
Budget rinoreva chinhu kana mari yacho yabva kutaura mafiga chete hakuna zvakubatsira. So we just hope and insist that the minister must release mari inenge yataurwa because up to now budget yegore rapera only 30% dzemari dzakapiwa kuma ministries. The intention is good but we need the actual action.
Budget raturwa nhasi rinofanira kupasiswa nematare eNational Assembly neSenate kuti ritange kushanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zimbabwe yatanga kucherechedza nhasi chirongwa chakanangana nekupedza mhirizhonga che 16 days of activism against gender based violence muurongwa waitirwa kuEpworth. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Hurumende nemapoka akasiyana siyana eUnited Nations pamwe neEuropean Union acherechedza kutanga kwemazuva aya pachivhurwa musika weAirport Safe Market uyo une madzimai makumi mapfumbamwe nevatanhatu anosanganisira madzimai akaputsirwa musika yawo panguva iyo vanhu vai vakavharirwa mudzimba nekuda kwedenda recovid-19. Mumwe wevakawaniswa musika iyi amai Patricia Nyakasaka vaudza Studio 7 kuti kuwana pekutengesera pakanaka kwavabatsira mukuriritira mhuri yavo pamwe nekuendesa vana vavo kuchikoro izvo zvoita kuti vasanetsana nemurume panyaya dzemari.
Kuvanzirwa musika kwatakaita kwakatibatsira tigowana pekutengesera pakanaka tigogona kusimudzira mabhizinesi edu tichitengesa nekuwana mari yekuendesa vana kuchikoro nekubhadhara school fees nekubhadhara marenzi nekuzvichengeta tiri panzvimbo yakanaka tisingana vanotishungurudza.
Mumwe mugari amai Neri yamatamba nadzo vati kana mhuri dzisina pekutangira mhirizhonga haiperi mudzimba. Vatiwo pekutengesera pakanaka panovabatsira mukuchengetedza zvavanotengesa.
Aiwa zvinobatsira zvakanyanya nekuti kana ukatambudzika nemhuri mbava uine pekutangira saizvozvizvi hautomboita mhirizhonga nekuti unenge kuna pekutangira. Usina pekutangira mhirizhonga haiperi, munhu wamwari haiperi, inenge yakanyanyisa.
Amai itai muZambiri vatiwo havachaita mhirizhonga nemapurisa ayo vainetsana nawo nguva nenguva sezvo vaitengesera mumugwagwa.
Tikavakirwa zvakanaka zvikadai tinotengesa pasina kumhanyisana nemapurisa pasina kuita sei, saka zvinenge zvadini zvarongeka. Saka tinotenda takafara zvikuru nekuvakirwa kwatakaita ende semadzimai tinotarisira kuti upenyu hwedu tichaenda mberi.
Vachitaura pachiitiko ichi mukuru weEU muZimbabwe vaFrank Pote vati zvakakosha kupedza mhirizhonga kunyanya kumadzimai nevanasikana. Vatiwo EU iri kukoshesa zvakanyanya kuenzaniswa kwemikana pamwe nekupedzwa kwemhirizhonga zvekuti zvirongwa zvaichange ichiita pamwe nezvainenge ichibatsira muZimbabwe kubva gore rino kusvika 2027 inenge ichikoshesa zvirongwa zvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume. Vapote vati mirizho ngainokanganisa kusimukira kwevanhukadzi, vakatiwo vari kufara zvikuru nekuva vamwe vakabatsira kuti misika iyo ichaita kuti vanhukadzi vazvisimudzire munyaya dzezveupfumi uyewo vashandire pakanaka pasina kushungurudzwa. Vakafanobata chigaro chemumiriri weUnited Nations muZimbabwe Dr. Alex Gasasira vatiwo pekutengesera pakanaka panobatsira zvakanyanya kudzikisa kushungurudzwa kwevanhukadzi. Hurumende nevabatsiri vayo vavhurawo zviri pamutemo Apple's One Stop Center, iyo ichange ichibatsira vanhu vanoshungurudzwa kuti vawane rubatsiro rwese rwavanoda panzvimbo imwe chete. Nzvimbo iyi yakavakwa nerubatsiro rweUnited Nations Population Fund. Mukuru anoona nezvemabasa paEpworth One Stop Center iyi, Muzvare Analisa Muzenda, vati nzvimbo iyi yakatanga kushanda gore rapera. Vati pamwedzi vanogona kuona vanhu vanosvika makumi manomwe vanenge vasangana nemhirizhonga.
Masurvivors ari kufara nekuti kusati kwava nema one stop center, munhu aifamba kunzvimbo dzakasiyana siyana achitsvaga maservices. Zvaizokonzera kuti vamwe vacho vagumire panzira kufambira nyaya dzavo vanoita, vamwe vacho vaizoregeswa nenyaya yekushaya mari dzetransport dzekufambira maservices akasiyana siyana. Asi nokuda kuti tava neone stop center yekuti akauya kubva padhore kutanga kusvika asvike padhore kupedzisira, anenge abatsirika masurvivor ari kufara. Plus anonida service yatisina panapa like health. Hamufani kunapawa kuda advanced care, rubatsiro rwemhando yepamusoro. Tinobatsira nemari yetransport kana kuti mafiwo okuponza. Atinobatsira naototsvaga mavhiheko inotransporta masurvivors kuenda kumaservice provider.
Mutevedzeri wegurukota rezvevanhukadzi nekusimudzirwa kwemabhizimisi madiki, amai Jennifer Muhlanga, vati hurumende yakazvipira kurwisa dambudziko remhirizhonga munyika.
Hatidi kuti kana tichifamba paya ukaona wakufamba uri wega, kana kuti ukaona uchifamba wamurima woita sekunge uri mhuka iri kutotya kuti ndichavhimwa nhasi zvangu ndoitwa kanyama kanyama. So ndinoda zvekare kuti tauya kuti tizopemberera The Safe Market, musika wavhurwa nhasi, musika unoita kuti vanamai vedu vashandire pakanaka, musika unoita kuti madzimai edu ashande akasununguka uye zvekare vachiita mari zvakanaka muenvironment yakanaka inoita kuti makastomers auyewo asingakuvhiringirei bhizinesi sezvatanzwa pano.
Mazuva gumi nematanhatu ekurwisa mhirizhonga iyi anopera musi wa10 zvita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawera.
Vemapato anopikisa pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira vanoti havasi kufara nemashoko ebato rezanupf ekunyomba nhengo dzeparamende yeBritain mushure mekunge dzati muZimbabwe munofanira kuteedzerwa mutemo, pamwe nekuti hurumende yavaEmerson Mnangagwa isashungurudze vemapato anopikisa. Nhengo dzeparamende yeBritain dzakataura mashoko aya muparamende yadzo nemusi wechipiri paizeiwa nyaya yekusamira zvakanaka kwezvinhu muZimbabwe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Pakazeiwa nyaya yemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe muparamende yeBritain nechipiri svondo rino, dzimwe nhengo nhatu dzeparamende iyi dzakaratidza kusafara nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe, dzichiti hurumende yeBritain haifaniri kuregedza Zimbabwe ichidzoka mugungano reCommonwealth nepamusana pekuti hurumende yavamunangagwa haisi kukoshesa mitemo, kodzero dzevanhu uye iri kuramba ichishungurudza vanoipikisa. Vaimbo vemutungamiri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe vakaburitsa Zimbabwe muCommonwealth muna 2003 mushure mekunge sangano reCommonwealth ratora danho rekuwedzera zvirango kuhurumende yeZimbabwe richiti Zimbabwe yakanga isingaite zveutongi hwejekerere. Nhengo dzeparamende yeBritain idzi dzakatiwa hadzisi kufara nekuramba nhengo yeMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vari mujeri nenyaya dzine chekuita nezvematongerwo enyika. zvichitevera mashoko enhengo dzeparamende yeBritain aya. Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatapadzwa mugwadi vanyora padande mutande ravo reTwitter kuti Britain haifanire kuudza Zimbabwe zvekuita vaiti zvekubviswa kwehurumende yeZimbabwe kana kuti regime change zvakapera munguva yeutongi hwavatoni Blair vamugwadi. Vafananidzawo nhengo dzeparamende yeBritain idzi nenguruve pamwe nevanhu vapfupi pupi vane misoro yakaoma. Mashoko avamugwadi aya atsanangurwa nemutauriri weMDCT vaWitness Dube semashoko anodzosera nyika kumashure.
Isusu tinoti vanhu ngavataurirane vachibvumirana vachibudirana pachena pavasingabvumirane. Ndo politics yerational disputation yatinogara tichitaura iyoyo mumweya wedialogue kana kuti kutaurisana. Tinenge tichizvikurudzira munyika yeZimbabwe tiri vana veZimbabwe uyezve tinenge tichizvikurudzira kana tichinge tichitaura nedzimo wonyika. Izvi zvazvoitwa navamugwadi izvi zvinoratidza kushaya unhu.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri weMDC Alliance muzvarifadzai maere pamwe nemutevedzeri wavo vaGift Ostalos Siziva kuti nzwewo pamire bato ravo nezvenyaya iyi. Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo vatiwo mashoko avamugwadi aya anoratidza kuti bato rezanu PF harina kuzvipira kuchengetedza miteme yenyika pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu.
Tinotiratidza kuti bato iri harikoshesi nyaya yekuchengetedzwa kwemitemo zvakarewo kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Zvino tiratidzawo zvakare kuti bato rezanu PF harina kunyanyozvipira kuti ringe richichengetedza mitemo wenyika nekuremekedza kodzero dzevanhu.
Vakumalo vatiwo mashoko avamugwadi aya anodzosera kumashure urongwa hwavamunangagwa hwavari kuedza kuti Zimbabwe idzokere pakudyidzana nedzimwe nyika vachiti zanu PF iri kuzvisikira moto muziso. Hatina kukwanisa kubata vamugwadi pamwe nevakafanobata chigaro chemutauriri wezanu PF vaMike Bima sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi imwe nhengo yezanu PF vaPeter Matangi vati chakakosha ndechekuti patevedzerwe zviri kutaurwa nemutungamiriri wenyika kunyika dzekunze.
Uyei titaurirane, uyei tivake nyika dzedu pamwe chete senyika dzepasi rose. Ndozviri kutaura vamunangagwa, ndozvinhu zvatingati zvatiri kuona takavana vari kuGlasgow. Vari kuGlasgow vakanga vachitaura nevamwe vatungamiriri palevhu ravo sevatungamiriri nyika vachitaura vachivaudza madirection yavari kutora nyika nayo kwavari kuenda nayo nenyika, maonero avari kuita pamusoro peukama hwanga huripo nenyika idzi kuti hungagadziriswe sei kuputsika kwahwanga vaita. Saka izvozvo zvinhu zvinofadza, zvinhu zviri kuonekwa nemunhu wese. Ndipo pandinofunga kuti ndo patinofanira kunyanyisa focus yedu senyika yeZimbabwe.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaRashwit Mukundu vati mashoko avamugwadi inotova mhirizhonga pachezvayo.
Hurumende yeZimbabwe ichitungamirwa navamunangagwa haisati yakura pakudyidzana zvakanaka nedzimwe nyika. Matauro avo anongoburitsa mhirizhonga yavanozoita kana vachitarisa nhengo dzebato rinopikisa. Kana vasingagone kutaura vachitaura mashoko akadaro nenyika dzekunze, ko zvinozevei kune vana vemuZimbabwe vanopikisana navo, vavanotoona, vavanogona kubata, vavanogona kurova nekuuraya. Kuona kwangu matauro avamugwadi imhirizhonga yemashoko.
Kunyange hazvo vamunangagwa vakatsvagawo imwe kambani yekuAmerica kuti iite basa rekuchenesa zita reZimbabwe nechinangwa chekuti hurumende ikwanise kudyidzana nedzimwe nyika pamwe nekubvisirwa zvirango, izvo hazvina chazvati zvabatsira sezvo nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango dzichiramba dzakatsika madziro dzichiti hurumende yeZimbabwe inofanira kukoshesa miteme yenyika pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chiri kurwisa muSomalia cheAlshabab chinoti ndicho chakarwisa motokari dzeUnited Nations nezuro muguta guru renyika iyi reMogadishu. Vanhu vasere vakafa uye vamwe gumi nevanomwe vakakuvara mukurwiswa uku, uko kwakashandiswa motokari yainge yakateiwa nemabhambo. Vanhu vemuAmerica vari kuzara mudzinhandare nhasi, vamwe vachifora mumigwagwa, vamwe vachiungana vakasununguka nemhuri dzavo vachipemberera zuva rezororo reThanksgiving, iro vakatadza kupemberera gore rapera nepamusana pechirwere cheCovid-19. Mushure mekupedza nguva yakareba nyika ichishorwa nekusaita sarudzo nemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika pamwe nenyika dzekunze, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakazozivisa kuti sarudzo dzemabyelections dzave kuitwa muna kubvumbi gore rinouya. Sarudzo idzi dzinofanira kuitwa kutsiva vakafa uye kudzingwa mudare reparamende zvikuru nengo dzeMDC Alliance. Pane sarudzo dzinofanira kuitwa 27 mudare reparamende uye dzimwe 45 mumakanzuru. Asi kunyangwe hazvo vaMnangagwa vakati sarudzo dzave kuzoitwa, Zimbabwe Electoral Commission yave kuimba rumwe rwiyo ichiti haisi kukwanisa kufamba ichinyoresa vavhoti nekuti hofisi yamabharani mukuru wehurumende kana kuti Registrar General haisi kukwanisa kupa vanhu zvitupa pari zvino. Vanopikisa vanoti vaMnangagwa vari kutya kuita sarudzo dzakachena nekuti vakundikana kuzadzikisa zvavakavimbisa kuita mushure mekutora masimba pakapidigurwa hurumende yaive mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe nemauto. Asi vezanuPF vanoti vaMnangagwa vabudirira kuita zvavakavimbisa kutanga muna 2017 uye vaunza utongo hwejekerere nekuwandudza upfumi. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata nengo ye zanuPF vaGilbert Dzikiti uye vaimbova meya weHarare vari nengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMafume.
Iko zvino hatizivi kuti nyika iri kuendeki, iri kufamba nenhembe sure. Hakuna mabasa, zvikoro zvodhura, mauniversity students votambura, vana havachazivi kuti vobata chouviri, mapasipoti ndoodiwa nevanhu kuti vatize munyika inei vaende kune dzimwe nyika. Nyika inongokwanisa kuti kana munhu ati kurei oda kubuda kuti aende kune imwe nyika. Karenzi hatitorina senyika, tiri nyika iri kutambura zvikuru kwazvo kubva munguva yavakauya. Paradhaisi ravaipromisa raramba kuuya, isusu hedu taakushevedzera kuti ngaapinde hake mukomana tiherisa muno muZimbabwe, titaridze vanhu kuti nyika inotasanudzwa sei, kwete kutonga kuita sedherofia rinovava mumuromo nepawakagara woshayaya kuti wodini. Isusu titange tichitonga takatarisa kuti ruzhinji rweZimbabwe rufare, mabasa awanikwe. Saka ndoo zvatokutaura kuti aiwa, kana vanhu vatadza, vanhu vakura vava, zvaakuvaremera, zvavaharawa makore avo ese ma70 80 zvokwadi, tinoziva kuti zvinogomera kana wasvika makore iwawo. Chaunongoda kuita kurara pamushana nokuzorwa ndove kumushana kuti kusatemuka temuka. Dai vachinda havo vanozorwa ndove dzavo vakazorora, isusu nemukomana toita zvekutonga nyika.
Vadzikiti pindurai tinzwa.
Nyaya edzi yangatorwa navaMafume kuti Joe Biden president wekuAmerica vatori older than president vedu veZimbabwe kutaura kunoku, asi vari kutungamirira America. Asi ndei needzi zvavarotaura zvokuti vada kutiudza izvi, ini edzi there is even wisdom. Wisdom iyoyo ndiyo ichaita kuti tihwine before coming by election. Yeti vanhu vari kuona zvinobatika nekuedza kubva mutsangano wezanupia kana hurumende iripo. Tarisai izvi kuzena kwatakata nechirwere checovid. We have got the best COVID management system in Southern Africa, in Sub-Saharan Africa, or in Africa as a whole, in terms of our response to COVID-19. We are going to reach out to the women to get to Tirarama, Nasumu. One of the Ranya is Zipatar. My hospital has been recently. You don't have a hospital today. You get a better service. You can end up in a hospital today. You will get a better service. The government is really tight and made sure that when we say our number services, anenge achida maservices. So zvinoenda zvakare kunyaya yemabalancing akutaura nezvawayo. Mabalancing, we are very much certain kuti the ruling party will lose the victory. Mabalancing ariko nekuti vanhu vari kuona zvinobatika zvinobva mutsangano zvaNPF. Vakuru havachayoka zvekutaura vana vaMafume because vari kutaoka chimuti. Asi ngavachakada kuti nyika inovakwa nevene vayo ende chimuti tisu tinacho chezvaNPF ende we are going to show them kuti chimuti tinacho nezvaNPF nekuhwina the forthcoming by elections.
VaMafume, sei muchifunga kuti bato renyu rinokunda musarudzo dzemabyelections riri kuuya idzi?
Ah, negutika ava vanga vachitya vaita kugeda geda kwemene vari kutirambidza kutenderera vari kutya kuinda kuvhoti vari kutadza kutonga kwacho hapana ari kufara unovhotera zvakadai ndiani unovhotera kutadza nekukasharara kunyika yakadai ndiani isusu tiri kuona kuti nyika iyi yoda zororo nyika iyi yoda kuti ichitongwawo nevanhu vane pundutso vane zvido zvevanhu kwete vanhu vanoda kungokuvadzisa vanhu kubva zvavapinda inongori kudzingirira vanhu mirai musakwira makombi kubva zvavapinda ichi hatichachirambidza kubva zvavapinda taakusunga vanhu vanofamba taakusunga munhu anokwira mota chese chese vanhu vakungosungirwa vastudents vati vakomplaine vosungwa ukati ungane vosungwa ukati uite chakati vosungwa hakuchina kana runyararo munyika munhu wese akungokandwa mumajeri ingava nyika here yekuti vanhu vanofamba vachirohwa nehana vanhu ndosaka tichiti kana vakadana maelections tinovakunda vanotya vanga vachitya kudana mabielections iko zvino inongori game chichi wai ndichadaidza mabielections iko zvino madaidzezvo kungatitanga kutiudza kuti uchadaidza mabielections iko zvino akurambidza kumadaidza ndiani ndokutaridza ugwara
vadzikiti petai chirongwa chedu
toona kuti mashoko avamafume akanangana kunyengedza mupere isusu tiri pakudzidzo hatichatarisa zvepere tiri kutarisa zvokuvakanyika zvine wisdom mukati vakatoto nzvimbo dzakaita sana gutuma towns dzaita developing iti mamajor towns vanhukuti vakamakuti vakamastandard houses
nhengo yezanu pf vagilbert zikiti manzwawo zvakare kubva kuna meya weHarare akambomiswa basa vajacob mafume vemdc alliance vaviri ava vanga vari parunare muHarare munhau dzemitambo chikwata chezimbabwe chemalady chevrons nhasi chasimudza mureza wenyika mudenga mushure mekurova america mumutambo weicc women's cricket world cup michael kariati anoti panyaya inotevera
vateveri vemutambo uyu vari murufaro mushure mekunge chikwata chavo charova usa newicket imwe chete mutakashinga cricket club mumutambo weicc women's cricket world cup America yakanda maranzizana nemakumi matatu nerimwe chete. Zimbabwe ndokanda maranzizana nemakumi matatu nemaviri. Shane Myers ndiye akanda zvibodzwa zvakawandisa mushure mekubuda nemaranzi makumi matatu nemaviri. Matambiro anhasi asiyana zvikuru nezvakaitika zuva rekutanga apo maLady Chevrons akarohwa zvisina tsarukano neThailand mumutambo wavo wekutanga. Muongorori wemutambo wecricket vaLawrence Wekwete vanoti maLady Chevrons adadisa nekukunda kwavaita nhasi.
Kwada ichi chaita zvinofadza zvikuru, chaita zvinofadza zvaratidza kuti vanokwanisa kuzviti vanodadisa.
Asi Zimbabwe inofarira kusunga dzisimbe mumitambo yayo neBangladesh nePakistan pakurwira imwe nzvimbo nhatu dzasara kuenda kuWorld Cup. Captain weZimbabwe Mary Ann Sonda anoti vanofanira kushinga mumitambo yasara iyi.
Kungosimba hana kwakanyanya ndokwatinongoda. Tinofanira kungoendawo tichifanira kurwa tichiziva kuti zvinhu zvakamira sei, chichatinenge tichida, uye vamwe vanhu vatinechitambo navo varoda kutohwinawo, saka tichifanira kuramba tichirwa pesipasi pane zvesetinenge tichiita.
Murairidzi wavo Adam Chifo anoti chinangwa chavo ndechekuenda kuWorld Cup New Zealand.
Maso edu ari pakuti tikwanise kuqualify kuenda kuWorld Cup. Saka tichadzama nepatinogona napo kuti tinge tichiita sei tichisvika pachinhano chaipo tichienda kutende mberi.
Mutambo wanhasi wave wechipiri America ichirohwa mushure mekukundwa nemaranzi mazana maviri nemakumi manomwe neBangladesh mumutambo wavo wekutanga. Rimwe gungano makundano aya reGroup A rine zvikwata zvinoti Ireland, Netherlands, West Indies neSri Lanka. Makundano AICC Women's World Cup Qualifier aya ari kupera musi wa5 zvita. Zvikwata zvitatu kubva mumitambo iyi ndizvo zvinobudirira kuenda kuNew Zealand kumafainari eWorld Cup aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ini mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti kurare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa naudze isindebele.
Kuizika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zitovo, siyela mugela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ona mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 25 kuLwezi 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
What I speak about the 2022 budget financing requirement or deficit is projected to be at 76.5 billion Zimbabwe dollars, which will be financed through issues of government securities, utilization of the country's SDR allocation, and external loan disbursements.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wethule uluhlu lwemali ezasetshenziswa nguhulumende ngomnyaka ozayo i-2022 national budget engena ku 923 billion Zimbabwean dollars.
Indaba leyi indaba yokuthi sizame ukuthi sibe lorogwana loluncane lukhombisa ukuthi kuzayenza njani, kuzajanana njani njalo iphupha esilalo futhi intento lokho soengathi ngesikhiwa siyadevelopa i-strategy that will form ama-programs ama-interventions in the informal sector.
Abaqhuba amabhizimusi asathuthukayo koBulawayo bathi basebenza lekhansili yaleli dolobho uhulumende labanye ngenjongo yokukhuphula umnotho waleli dolobho. Umongameli Mnangagwa ufikise iminyaka emine izolo engene embusweni amabandla aphikisayo esithi uyazehlulekela nanku umnotho uqhubeka ubhidla. Ele South Africa lithi aliyikuvuselela ama-special permits aphiwe isizalwane seZimbabwe ngomnyaka ka-2009. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube namuhla wethule uluhlu lwemali ezasetshenziswa nguhulumende ngomnyaka ozayo i-2022 national budget engena ku 923 billion Zimbabwean dollars. Uncube uthe uhlelela ibhajethi ehlose ukulungisisa inhlupho esibhekane lozulu, yikho nje phe ugatsha lwezemfundo olokulima kanye lolwezempilakahle imali enengi. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Efethula ibhajethi ye-923 billion edayele ephalamende namhlanje, Uncube uthe lanxa imali efunwa zingatsha ezihlukeneyo zikahulumende inengi kakhulu kulalelo abahlele ukuyibuthanisa i-85.7 billion bazadinga ezinye indlela zokuyithola leyo mali.
Madam Speaker, ma'am, the 2022 budget financing requirement or deficit is projected to be at 76.5 billion Zimbabwe dollars, which will be financed through issuance of government securities, utilization of the country's SDR allocation, and external loan disbursements. This deficit of 76.5 billion Zimbabwe dollars amounts to 1.5% of GDP.
Ugatsha lwezokulima lwabelwe i-124 billion RTGS ukuthi olwezempilakahle lwathola ama-billion edlula alikhulu 117 RTGS, olwezemfundo lwathola afanayo. Ugatsha lwezebutho luthole 65.5 RTGS amabhiliyoni. Uthi ihofisi kamongameli ithole amabhiliyoni angu-32.3 RTGS. Ugatsha lweparamende luthole 14.6 billion. Olwezabadubeka i-social welfare luthole 19.4 billion. Ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Pride Mkono uthe uhlelo lwe-budget kalukhangeli indingeko zabayanga.
I-budget eyethulwe nguProfessor Mthuli Ncube onguye uMinister of Finance and Economic Development namhlanje esithi unika imali eningi kwezokulima ize-agriculture njalo ifaka enye kwe-education le-health. Hayi, lawo ngamanga nxa singakhangelisa kakhulu ngoba singakhangela i-health ithole isilinganiso esingabayi 14% ye-national budget. Leyo esho ukuthi ingaphansi kwe-budget declaration.
Lokho kusekelwe ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Into ngono ukuthi uhulumende unike izimali ezinjengalezo education le health. Kodwa ezikhathini eziningi siyabona ukuthi izimali eziningi ziphelela ku-administration. So ithemba engilalo yokuthi imali le izangena kuma-programs azanceda abantu, hatshi i-administration yokuthi abantu bathengelane izimota lokubhadalana izimali ezingatsho lutho eziningi-ningi kuma-senior administrators.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eye-ZCTU umnumzana Jaffet Moyo uthe bakhala ngeholo ukuba ngabe lihlawulwa ngedola leMelika.
Uhulumende ke indleko zakhe zonke nje ziza kuba ne-currency yeZimbabwe izim dollars. So akula ma-American dollars ke kukholo lezisebenzi. Kodwa ke lokhu akutsho ukuthi njengezisebenzi sesizakhohlwa ke ukukhuluma ngendaba esiyikhathazayo thina njengezisebenzi. Sizaqhubekela phambili ke simazisa uhulumende sikhankasa njalo simazisa ukuthi ke imali abhajetha ngayo asiyomali ke engasidanjengelizwe.
Uncube uphinde wakhweza isibanga sabantu ababanjelwa imali ye-tax isuka ku-10,000 isiya ku-40,000 RTGS. Lokhu kwamukelwe ngenjabulo ngamalunga amaningi edayela ephalamende, kodwa esola isilinganiso semali eyabele ugatsha lwezempilakahle ngalesi sikhathi ilizwe lokhu lingekenelisi ukumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ibhajethi eyethulwe namhlanje edayela ephalamende izahlaziwa edale leParliamente eleNational Assembly kanye leSenate andubana ipasiswe ukuthi iqale ukusebenza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ugatsha lwezempilakahle luthi akekho obulawe yiCOVID-19 eZimbabwe izolo. Kodwa luthi kutholakale abangamashumi amane 40 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezingamashumi edlula amabili 22,638, kuthi abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumi 9,757. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebeyizigidi phose ezine 3.7 million. Abayizigidi phose ezintathu babo 2.8 million ngabahlatshwe amajekiseni womabili. Abaqhuba amabhizimusi asathuthukayo kobulawayo bathi basebenza ndawonye lekhansili yaleli dolobho, uhulumende labanye ngenjongo yokukhuphula umnotho waleli dolobho ngaphansi kwendikimba ethi Bulawayo Informal Economy Enhancement Strategy. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association eyiyo ekhokhela lolu hlelo umnumzana Michael Mhlahla Ndiweni uchasise okunengi kungxoxo ayenze lo sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sizama ukuthi silungise ugwadlana olunjalo oluza kukhombisa ukuthi inhlanganiso ezisebenzayo Bulawayo City Council Ministry lama partners ethu nje sasebenza njani ukuthi silungise indaba ezimqoka ezimayelana nokuthonza kwabantu abasebenzayo koBulawayo. Indaba leyi yindaba yokuthi sizame ukuthi sibe logwadlana oluncane olukhombisa ukuthi kuzasebenza njani, kuzadlelana njani, njalo iphupho esilalo futhi njengedolobho sibambane sonke nje njengabantu abalokhu khathazeka kumbe abalokutsho lokusebenza abantu abasebenzayo kuzaphuma njani eminyakeni embalwa ezayo. So engathi ngesikhiwa siyadevelopha i-strategy that will inform ama-programs, ama-interventions in the informal sector and thinking that this besikwenza lokho sikhangelele ukuthi imingcele izayo.
Sesibuyela kuleliyana ibhuku elithe lizabalala lingabe limometheni.
Kumele umqoka ukuthi kulokuvumelana ekutheni kumele kulungiswe indawo zokuthengisela zenzwe zibe khona, ezikhona zifakwe izinto ezibalulekile ezifana lama-toilets, ezifana lamanzi. Okunye okumqoka ukuthi abantu bathi uhulumeni wesabelo i-local government yakoBulawayo kayizame ukuthi nxa abantu bethe ba-apply ukuthi bafuna ama-license ukuphangiswa ukulungiswa. Okunjalo kuphumule ukuthi abantu bathe khonana akube le nhlelo ezithize ezimqoka ikakhulukazi nxa kukhangelwe amalungelo abomama kumbe izinto ezifana ezifana lokwezempila kahle zabe singama health issues. Ekutheni ke omama bavuka besiya emkango besiyajengisa ekuseni bese bekhohlwa ke kumbe bese bengatholi usekelo lokuthi nxa besebenza laphana bekhangelwe sithi nje ama breast cancer kuhlele thize abomama abahlangana layo. Uthola ukuthi umama sevukela emkambo isiyasebenza kodwa kalakhathi sokuthi aye esibhedlela ayehlola abantwana omama abasebenzayo babesebenza but kungala ndawo zokudlalela esikhathi ama-playstations. Kule ndaba zokuthi ingcekeza ephuma laphana ekusebenzeni esithi i-west iyapha ukulahlelwa nje ndawo zonke. Okunye ukuthi akube nenhlelo zokuthi nxa ingcekeza iphumile kayibanje kuhle kwenzele ukuthi ithaye i-recycling reduce. Lokunye okuthize lokuthi nje nxa abantu besebenza laphana amagezi ahamba uthole ukuthi sokumnyama bekulamanzi engathi ama-green solutions ama-solar panels ezabakwe ukuze abantu bathole amanzi even amagezi engekho nxa umuntu ethengisa ama-vegetables ehlisa akwazi ukugeza izandla. Ngathi izinto eziphumayo ezimqoka kakhulu lokuthi-ke abantu abazisebenzayo babambe esithi i-port industrial revolution ekutheni abantu abathengise kulenjini lapha abathengise ku-social media njengoba nxa uzavalwa kule COVID kunje nje abantu abengashayi ukuthi ayisekubhadle basasebenzi basebenze ukuthi bathengise kulenjini lapha.
Lo ngumnumzana Michael Mhlahla Ndiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukuzithuthukisa kanye lomkhuhlane we-COVID-19. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Abantu ngole Melika namhla bananza ikhefu le-Thanksgiving elaqala abamhlophe belesikhatshana beselizweni leli labo bezidla khona labadabuka eMelika okubizwa ngokuthi ngama-Native Americans. Ikhefu leli kalifani lelanyakenye wokumemetheka khona okumangalisayo igciwane le-COVID-19. Abantu bazivalela ezindlini ngesikhathi leso. Abaningi bananza usuku lolu ngokukhuluma nezihlobo nabangane enkundleni zokuxhumana ezinjengeZoom. Lo nyaka i-American Automobile Association ibika ukuba kulabantu abafika izigidi ezingama-50.4 million
abachengelela izihlobo labangani besebenzisa izindiza mthina nezimoto. Ukhangelwe ukuba ukuthwalwa kwaZulu zindiza mthina kuza kuba kuzinga eliphezulu lonyaka loba lilokhu limemetheka igciwane le-COVID-19. Inkampani yezindaba e-Associated Press inika ukuba umongameli Joseph Biden unanza ikhefu leli lomndeni wakhe eDelaware. Inkampani yezindaba e-Agence France Press inika ukuba umkhokheli wakule Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed ulwisana lamacaca awe-Tigray afuna ukuthuthina intambo zombuso. U-Ahmed ubikwa ukuba ulwisana lawo esigangeni lamasosha akule Ethiopia. Amalichacha la asiseduzane lesigodlo selizwe leli i-Addis Ababa. U-Ahmed ubikwa ukuba ulwisana lawo esigangeni lamasosha akule Ethiopia. Amalichacha la asiseduzane lesigodlo selizwe leli i-Addis Ababa. Uyathokozela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho kwele-Libya lapho igqweda elikhulu lelizwe elenze isinqumo esokuthi uSaif al-Islam Gaddafi umntakamoyili uMuammar Gaddafi akumelanga ancintise kukhetho lolu ngoba wagqwetshelwa ukuba waphahleka ekulwisaneni nalabo ababefuna ukukhulula ele-Libya. Akwaziwa ukuba uzakwenzani ngalokhu okulapho ukuphazamisa ukhetho lolu. UMuammar Gaddafi owayengumkhokeli wakwele-Libya wabulawa kabuhlungu ngamalecatsha aginqula uhulumente wakhe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufikise iminyaka emine engene embusweni izolo. Abamabandla aphikisayo besithi usehlulekile, nanku umnotho uqhubeka ubhidlika kanti lamalungelo oluntu lawo engananswa. Kodwa abebandla lakhe leZANU-PF bathi zinengi inhlelo zentuthuko aziqhubayo njalo bathi lamalungelo uyawahlonipha. UMnangagwa ungene embusweni mhlaka 24 kulinyanga ngomnyaka ka-2017 kulandela ukugenqulwa kukamnumzana Robert Mugabe libutho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule onguye osungula lingxoxo.
Ekuxoxeni lokho olube khona olokuqeqeshelayo kwelokuthatha oluqululekileyo kungokokuqala lokho esikubonileyo senzakala lanxanje kwathi ngemva kwakhonokho kwasekusuka khona lokhwana okwayenzakalayo ukuphila kwabantu okwakunganani lokhetho kodwa kwashibe impumela ama-results ezephumile ekuqineni kwakhona. Lokhwana kwayenziwa ngabantu nje abagangileyo babefuna ukungcolisa uhulumente ngaseneso sikhathi nalaba abakwenzayo bakwenza nje besele bejonge ukungcolisa uhulumente. Yibo Mnangagwa wabala i-commission owayivumbayo ukuthi ikhangele ngodaba lolo lokuthi kuvezwe ngokobala ukuthi uZulu abekwazi kwayenzakalayo. Bese ngikhangele ukuthi hawo thina nje ematebelele nrenjini ndanti ukuthi ngithi kuningi esesikubone besokwenzakele ngakuleli cele akade kungenzakali izolo uhulumende lwana okade khona ekhokhelwa ngomndalo. Sibonile ama-projects amakhulu esungulwa lapha ku-region. Sibonile umongameli evakatshele indawo zena eziku-region ngensuku lezi vele ungane usehlala khona ngapha ku-region ematebelele nrenjini elandelela ama-projects amakhulu ayimba asungulileyo akhushwa nguye uhulumende. Ukudiliza kulula kunokwakha. Ukwakha kunzima kakhulu. Kuzothatha isikhathi uMnangagwa uthetha kwelinye leyi uyithethe vele ihlile. Kodwa into engakithi yasiphambanisa nje kancane kakhulu ephambanisa uhulumende kaMnangagwa yi-corruption engiyo njalo engancetshwa ngamakhoti. Amakhoti lesi sifo xaso abantu bengayenzi izinto ezingayisizwa amakhoti esike lahlele ngale. Yiwo ezinto ezinjengazene ezikade zikhona kade ezihlukileyo kodwa singakhangela ukuthi imizamo iminingi yokuthi ithuthukise impilo zabantu esiyenziwe yi-Second Republic.
Nansi indaba baba Ndlovu yamuzwe yakhuluma ubaba uGawule.
Ngimlaleli wakhuluma ubaGawule kodwa eqinisweni nje ke i-Second Republic leyo okukhulunywa ngayo akulanto ivine yodenzi le okwathengisa
re-engagement the international community kushane nokubuyela ku Commonwealth bayifileni ikuleyo ndawo ngenxa yokuthi amazwe aphethe Commonwealth the international community bakhuluma ngokuthi ilungelo lomuntu kalihloni phezimbapho kwenzakali sithilo la egawule ukuthi amasosha kahulumende adula ke abantu ngemhlaka-1 August emva kokhetho luka-2018 akulani besenzakalayo yebo kanti i-commission yabuya umamhlante wayikhokhela yaphuma laphuma lakho kodwa kwayi-implimenta phela lokho kufanele kwi-strongroom iripoti liyana kayi-implimenta okwesikhangele i-economy i-economy ngendlela eyayithe ngayo kuphuma umgabe yayingcono kulabokho esesikubona namhlanje wabeisinkwa fasesithenga nge-90 cents i-fuel yayiyi-90 cents njalo kathetha i-fuel $1.45 i-america so kutshengisela ukuthi-ke i-economy le umnotho welizwe uyawutehla kodwa-ke i-disposable income iyancipha abantu lokhu bekhola izimali ezinani ngakutshela umangalo ukuthi-ke ababalisi kakhulu i-headmaster lokhu bekhola ama-30,000 RTGS imali less than $150 bese sikhangela i-corruption akhulume ngayo i-corruption ibona isenziwa ngabakhulu kuzane ukuphihla nohulumende bese bebanjwa bayekelwe njengamakhiwa lana aphiya inhlanze khona ukuthi kube bamba ayibamba ayikhiphe ngokuyena ayijikela ayibisele emanzini itsheze futhi izibuyele liyecatsha phansi yikho abakwenzayo sababona amaminista bebotshwa kodwa lawo maminista sabona bekhululwa kwaphandle so sibona ngazathi-ke i-corruption-ke under lo hulumende okhona i-worst i-poverty kuhlupheka kwabantu phambili-ke akulabungcono obukhona bese kusithi-ke le-international engagement sibona ngani yehluleka ngoba i-international engagement abafuni mazwi kodwa bafuna izenzo zomuntu
Baba Gawule kundaba zamalungelo lapha bakhona abasolayo abathi umbuso kaMnangagwa mubi ukwedlula okaMgabe ngoba abantu basahlukuluzwa bayabotsha njalo nje ungathini ngalokho
akulamuntu ostate njengomuntu oseZimbabwe i-security yeZimbabwe lapha abantu bazikele lapha kuleyo ilizwe asikhangeleni into eyenzakala e-South Africa abantu bathishwa ngamatasu bayabulawa bedutshulwa besenzanganiswa kuzonke kanti kuthiwa izimbabwe human rights human rights angikwazi amanye amezwa iqaliselwa ngayo ama-human rights masikhangela amazwe amanye anjengabo-South Africa nale abantu abantu babulawa suku zonke barethwa suku zonke abesenzwana abafani barethwa khona ngalo ama-kedenekeza esicabelayo ngabe ngikhangela kwezinye indawo akade ngisenza khona abantu lokulala abantu abafulawa inyamazana akutholakale elizweni lezimbabwe ukuthi ama-human rights akhulunywa ngawo kahle ezimbabwe ngama-human rights kukhulunywa ngani bakhulunywa ngama-human rights ngikuko ningani ngangikuzwisisi yokuthi ama-human rights ulungelo loluntu lumezwa njani ngaso kuzenze izimbabwe lishiyana lamanye amazwe okumezwa kwakhona
Baba Ndlovu kuthiwa nanzi amalungelo oluntu eZimbabwe uyamuzwa ubaba uGawule
ubaba uGawule kumele ayehlukanise i-criminality yenzakala e-South Africa kasohulumende onganazi ilungelo lomuntu abantu abangama-criminals izigebenga ezenza khona lokho kubakhuluma ngabo ikanti eZimbabwe i-state sponsored violence ukuthi-ke umongameli elinye ibandla eliphikisa uhulumende ibandla elikhulu elaziwayo umtshamisa ma ehamba kuba la matasi amtshaya kagcinisi abhloke imigwaqo yili lungelo loluntu esikhuluma ngalo
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC Alliance ubexoxa endawonye lelunga le-ZANU-PF umnumzana Belief Gawule Uhulumende weli-South Africa wazise namuhla ukuthi kasoze avuselele ama-special permits aphiwe isizalwane seZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amathathu ngomnyaka ka-2009. Kubika uThuso Khumalo.
Ekhuluma emhlanganweni wabezindaba namhlanje ePretoria, umphathintambo ofisini kamongameli umnumzana Mondli Kungubele uthi idale labaphathintambo selithethe isinqumo sokuthi amaphemithi la ngeke esangezelelwa iminyaka ekupheleni kwawo mhlaka 31 Mpalakazi lonyaka.
Cabinet decided on a 12-month grace period at the expiry of the current Zimbabwe exemption permit. during this period.
Abala ma permit lava sivapa umnyaka ogcweleyo ukuthi badinge ama permit olunye uhlobo ngabe ngihluleka babuyele kubo.
At the expire of this 12 months period, those who are not successful will have to depart the republic or be deported.
Izizalwane zeZimbabwe sezethule kudane okukhulu ngalesi simemezelo. Isikhulumi senhlanganiso yeZim Imbokodo unkosikazi Corence Mukhosi Ncube uthi kuzadala uhlupho olukhulu ebantwini abaningi.
Kusiphatha kabi kakhulu. Lokhu kungahle nje kwehlele abaningi ekuthini nibalahlekelwe imisebenzi. Abantu bazathi nxa sebelahlekelwe imisebenzi okulandelayo yibugebengu ukuze bakwazi ukuziphilisa. Kubuhlungu kakhulu. Sokusithi ngabe kuthiwa bazamele mhlawumbe ukuthi bafake noma emibili kodwa lokhu eminyaka ize besinikeze owodwa ukuthi sibone ukuthi senze njani.
Isizwana seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi sekungathi sekujeziswa labo abebelesifiso sokuhlala kwele South Africa ngokusemthethweni.
Lokho kusethuse kakhulu igovernment yeSouth Africa bekumele ukucabangisise ngenye indlela khona lokho ukuthi hawu abantu sibaziyo ukuthi laba bantu bakuphi, basebenza kuphi, bahlala kuphi, lama phone numbers asila sikwazi ukuwacontrola sikuma sibadinga siyakwazi ukubathola. Kodwa igovernment yeSouth Africa iyayala ukubanikeza kodwa kunabantu abambazane 5 million abagcwele elizweni labo bangazi lokuthi benzani banani bengena nje fingerprint yabo.
Umgcini hlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabuto Mabhena uthi miningi imibuzo abasaselayo ngalesi sinqumo.
Esizakwenza njengobukhokheli beZimbabwe Community in South Africa le African Diaspora Forum yikuxoxisana lohulumende weSouth Africa ukuthi sizwisise ukuthi kuyini okwenze wathatha leso sinqumo. Singathola leyo ncazelo sibone ukuthi sizaqhubeka sisebenza sisiya phambili sisenza njani ukuncedisa labo abanelisa ukuthi bangene kwamanye ama permit lokuthi mhlawumbe kakula enye indlela ezaba khona.
Isikhulumi sebandla lezaphu uMnumzana Kanisha Sinkala uthi sekuyisikhathi sokuthi kubhekwe phambili.
Into ezayigqugquzela ukuthi abantu kaba-aplayele wona lawo ma-permit okufuza bawa-aplayele kabangaveli balahlela ithawulo bathi kuthiwe le isiphelile. Kusho ukuthi kuphele le kodwa ngakuphelanga konke. Kodwa-ke njengozaphu siyabonga ku-South Africa ukusigcina isikhathi sonke leso njalo le thuba leli selikhona esithi abantu babalithathe.
Amaphemithi la aphiwe izalwane zeZimbabwe ebese-South Africa ngokungekho emthethweni o-2010. Abebapha imvumo yokusebenza, ukufunda lokuqhuba amabhizimusi. Aphinde avuselelwa ngo-2014 aphindwa njalo ngo-2017. Phakathi kwawo bakhona abebethethe incwadi zokuphephela kodwa bazibuyisela ngoba amaphemithi la ebavumela ukubuyela ekhaya. Bakhona njalo abebethethe izithupha zakwele South Africa ngokungekho emthethweni abazibuyiselayo sebethatha amaphemithi la. Imizamo yokuthola kuphawula komeli weZimbabwe kwele South Africa ibingakaphumeleli ngesikhathi sokwethula lolu daba. Melisuru 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Kumalo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela eziphakeme.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wethule ibhajethi ka-2022 namuhla engena ku-R923 billion. Uhulumende weSouth Africa uthi akayi kuvuselela ama-special permits aphiwe isizalwane seZimbabwe ngomnyaka ka-2009. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufikise iminyaka emine izolo engene embusweni amabandla aphikisayo esithi uyazehlulekela. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.
Lela wenu asibeke ithuba elifana yokusasa ku studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.